zvame zvakanaka chose mabanks nasi vari kukoraita mari dzavo kubva ku Reserve Bank using CIT vehicles zvavo, that's cash in transit vehicles zvavo, kuti mari yavo yoende kuma cash depots ema commercial banks. From my cash depots, they need to be from my branches, a network yawe yese throughout the country. So I announced it, I don't announce it as more of a day. You could get my banks order for the Reserve Bank for them onward transmission and onward distribution when they come my brand network out. So this is from Zakanaka.
Saka inga tariswa kunga veru shinji wako iwana rini kumabanga kwao?
I'm on the floor of my banks, I'm not saying, I'm for one to announce. Kuti vanzinga vasina vasa kuenda naye nhasi minzi yaenda nekuma cash depot kwavo mangwana mwana bvauyona mangwana mara inonga yawanda mabanks, but otherwise those ones who came akuseni afa kuwana iwo zvinezvi.
Ii mari yakawanda zvakadii yatarisirwa kupinda mumaketi nhasi?
Takati tikuise mari on a gradual basis kuite kuti nyika fambe zvakanaka. Saka takati izvo yai 1 billion yaya tichaisa over 6 months. Kama maka divider yoyo 1 billion divided by 6 months. So unotora kuti pe yakati hwandei mwedzi. Saka if you just pay by yourself, unobvaona kuti ingaite mari yakawanda sei pa gradual basis, as you said. Mari haindi iti one time kuti kuti yes one time. Saka tichiona kuti demand yakamira 1-1. Tomezha kuti oh demand masalaries. Like for example, masalaries ane more demand than non-salaries.
Banga rakazivisa kuti kune kuine mari mbiri, ma$2 coins ne $5 yebepa. Ndeipi yatanga kupinda musika nhasi?
Nhasi katanga ma$2 ma coin ne ma$2 epepa. Kune mari nhatu kachamwasi. Kune $2 ye coin ne $2 ye pepa yaka ye green ne $5 ye pink. Saka yatanga nhasi ma banks aikoreta ma$2 coin nawo nema $2 au nema $5 ema bonus.
Muno tarisira kuti zvingarerutsa dambudziko zvakadii tiona kuti nyika yanga nenguva ichinetseka nyaya dzemari?
Yeshuwa papa nenyota yemari, nyota iyoyoyo inoperawo over period of time. Tizonga tichingoita gradual finishing ichichanda nenyota iyoyo. Chinoita handizvo kuti mari inofa kuita circulation. Mari iri Reserve Bank inofaona kumashops. Mashops ogobhenga mari yacho kuti mari iri iite circulation. Saka tokurudzira kuti kune vanhu vanga vabhenga mari yavo kumashops, mashops obhengawo mari yavo kuti mari isangobudisa ngoite one way from the Reserve Bank mabanks and go out. Reserve Bank banks and go out. Inofa kuti akabva kuma Reserve Bank to exchange nema electronic money mabanks or withdraw from the accounts mabanks mari yavo tora maclients avo, maclients avo tenga zvinhu mashop, mashop obhenga. Ndobasa remari throughout the world. Saka tinokurudzira kuti vanhu vabatsirikane nekubhengawo mari yavo zviite revolving, iite continuous process yemari muzimbabwe.